Musangano wataita wetekinika komiti wabudza izvokuti kuuye nebumbiro remutemo idzva remusangano weApex Council. Bumbiro iri rinofanira rabuda nemusi weFriday, musi wa3, musi wa8 August. Bumbiro remutemo iri rinofanira kuadoptwa or kubvumiranwa necouncil yese musi wa9 kuitwa sarudzo zvitevedzerwa zvinge zvavabvumirwa nebumbiro remutemo munyowani weApex Council. Ndizvo zvabuda mumeeting yataita nhasi yetechnical committee.
Saka zviri kureva kuti bumbiro remutemo riripo raakupfudzwa monyora idzva.
Ndizvozvo.
Ko, nyaya hutungamiri yanga ichinetsa, pane vamwe vanga vachiramba kuti hutungamiri husaende kune vamwe vanhu vakafanana naamai Alexander vakasarudzwa, mapawirirana kuti panoitwa sei vakanga vazosarudzwa?
Tati munhu wese ane chance yekuisa ngwaru yake muring. Munhu wese anenge asarudzwa mutemo munyowani kwa mutemo munyowani.
Tinonzwawo kuti pane urongwa hwekuti vashandi vehurumende muramwe mabasa. Maikurukurawo here nyaya?
Nyaya yakurukurwa, yes. Zvikaonwawo kuti ngatizisire izvozvo kaizvi kune avo vatungamiri vachasarudzwa musi wa9 kuti vanozopa the way forward kuApex Council.
Asi imi sePSA ndimi mamuchitarisira kuwana chigaro chekutungamira Apex Council. Matambira sei zvabuda musangano izvi?
Tazvitambira zvinhu zvakakuudza achiti zvinyowani inonzi new constitution. Saka tinenge takutevedzera gwaro nyowani ndozvabvumirwa nemusangano izvozvo. We just abide by what has been resolved by the meeting.